Very music.
Champari, vanuwe, ichai mari, rekes neguti, zari ndizo zari. I no worry, and it is no jamundi muhari. Nyamu ndizi zivandi na mari, I will never marry. I no worry, and it is no jamundi muhari. Nyamu ndizi zivandi na mari. I will never marry. Ndita utura paka uvari. Ndyo panjero vani kavari. Asi ishka imwari. Enje muchaona pane paundari. Kuti apa panogara marosari. Saka ishka imwari. Tende mwari nekuti muchanosvika pachikwangwari. Masvika pane chikwangwari. Jehovha mundibereke kumusana. Ite muniise muchari. Pachikwangwari. Masvika pane chikwangwari. Jehovha mundibereke kumusana. Ite muniise muchari. I no worry. Andite zvinhu zvangu ndiri muhari. Nyamwe ndichiziva ndina mari. I will never marry. I no worry. Andite zvinhu zvangu ndiri muhari. I will never marry. Muchinge masvika pachikwangwari. Masvika pane chimwe chikwangwari. Muauze kuti isusu tatoneta nekuchambira kuya tsvaita disafari. Ndiyozi taitodawo maofferings. Maofferings. Iye shillings. Mani shillings. Rarama life. Yekuti tinenge tichiti tasi tazopoteka mashillings. Kuti tikwanise kusatisfy your way do my feelings. Netoti ati feeling get my learnings. I no worry. Andite zvinhu zvangu ndiri muhari. Nyamwe ndichiziva ndina mari. I will never marry. I no worry. Andite zvinhu zvangu ndiri muhari. Nyamwe ndichiziva ndina mari. I will never marry. Kana takutaura zvekukauvhari. Tinenge takuti ichai mwari. Tinenge takutaura kuti apa takuda zotaura kuti ndiwo. Kuna rinopfuura makona nehari dzehari. Nyangwe zvikari zvekutari. Panoziva mwari kuti kare haagari ari gare. Kana zvatesautsa mwari. I no worry. Andite zvinhu zvangu ndiri muhari. Nyamwe ndichiziva ndina mari. I will never marry.
Infinity.
No. Since you touched that.
Young when it is even in a mari.
Flash down.
Never worry.